mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 1 zvita 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube neZuro vakaparura urongwa hwebhajeti regore rinouya remadhora emunyika anosvika 58.2 trillion. Nhasi Zimbabwe inobatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Imwe nyanzvi muupfumi hwekubudirira inoti zvava kugozha kuti varombo vabude muurombo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube neZuro vakaparura urongwa hwebhajeti regore rinouya remadhora emunyika anosvika 58.2 trillion vachiti vanotarisira kuti upfumi huchakura nezvikamu zvitatu nezvishanu kubva muzana. Vachitaura neZuro kudare idzvare paramende kuMount Hampden, muzvinafundo Ncube vakati vanotarisira kuti hurumende ichawana 53.8 trillion yemari yemuno kubva kumitero yakasiyana-siyana, uye vakati upfumi hahuzi kuzokura sezvahwakaita gore rino nekuda kwenzara iri kutarisirwa nekuda kwekusana zvakanaka kwemvura pamwe nekudzika kwemitengo yezvicherwa pamisika yepasi rese. Vakati mari zhinji ichaenda kumihoro yavashandi, kugadzira migwagwa, kuvaka madhamu pamwe nekuona kuti vanhu vagara zvakanaka. Nhasi Zimbabwe inobatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day, vezveutano vachikurudzira kurwisana nokupedza denda reHIV AIDS zvachose pasi rino. Mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day 2023, chikamu cheUnited Nations Program on HIV AIDS kana kuti UNAIDS chakatanga chirongwa chinonzi Let Communities Lead World AIDS Day 2023, rinova ndiro dingindira regore rino. Chinangwa ndechekutsigira mishandira pamwe ine chekuita nekutapudza matambudziko ekushayikwa kwemari, zvikwanisiro uye ruzivo mukurwisana nedenda reHIV and AIDS. Murwiri wekodzero dzevanhu munyaya dzeHIV and AIDS vanorarama neutachiwana hweHIV vari mukuru wesangano reNational Network of Women Living with HIV in Zimbabwe, Amai Tendai Westerhof, vanoti zvakawanda zviri kuitwa munyika mukurwisana nedenda iri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Dingindira reWorld AIDS Day gore rino rinoti izvo Let Communities Lead, zvichireva kuti tiri kuti mukugara kwatakaita ndisu tinofana kutungamirira kuti tipedze dambudziko rechirwere chedenda reHIV neAIDS, nokuti tinoziva tsika nemagariro edu uye tinoziva zvishuwiro zvemunharaunda dzatinogara. Uye zvinoita kuti kana tichizviisa isusu pamberi mukudzidzisana zvirongwa zvakasiyana-siyana marirana nedambudziko nechirwere cheHIV neAIDS, tinonzwisisana sevanhu vakagara munharaunda imwe chete. Ndosaka tiri kuti Let Communities Lead.
Chamungati ndicho chikuru chiri kukosheswa. mugorerino ndechipi.
Gorerino rakakosha nokuti tiri kuda kuona denda reHIV richipera patinosvika mugorera 2030. Zvakawanda zvaitika munyika muno umu zviri kuita kuti tibudirire mukurwisana nedenda reHIV.
Mungape here mienzaniso ipapapo?
Chokutanga, vanhu vari kupuwa ruzivo kubva pakatanga denda iri. Senyika vanhu vanopuwa ruzivo nemapato akasiyana siyana. Vanhu vanorarama nehutachiona hweHIV, mamwe mapato akazvimiririra, hurumende yedu, vanhu vari kupuwa ruzivo kuti nouchenjeri kuti vazive nezvechirwere cheHIV neAIDS, vachikurudzirwa kuti vaende vanoongororwa ropa munharaunda dzavanogara kuitira kuti kana munhu abatwa nechirwere anobvaiswa pamushonga unodzivirira denda reAIDS.
Iyo mishonga yamunotaura iyi inowanikwa zvakadini munyika?
Mushonga uyu unopuwa pachena munyika ino muzvipatara zvese zvegovernment. Mushonga weHIV AIDS unodzivirira kuti munhu asaite AIDS kana ari HIV positive unopuwa pachena.
Mashoko amungapewo vamwe ekurudziro ndeekuti kudini?
Hatichadi kuona vana vanoberekwa neutachiona hweHIV. Ngatidzidzisane mumacommunities imomo munharaunda dzatinogara, vana baba nana amai. Vana amai vakazvitakura vakangozviziva kuti vane pamuviri ngavamhanye kukirinika vabva vanoongororwa kuti vazvidzivirire ivo nokudzivirira mwana wavakatakura kubva muchirwere cheHIV. Saka zvakawanda zvatiri kuita senyika. Nyika yedu inoverengwa pane dzimwe nyika dzese pasi rese senyika yakwanisa kurwisa denda nechirwere cheHIV and AIDS.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveupfumi hwekubudirira. Ava vanga vari mukuru wesangano reNational Network of Women Living with HIV in Zimbabwe, Amai Tendai Westerhof, vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo nyanzvi yezveutano vari chiremba kuchipatara cheChinoyi Mall Medical Center, Dr. Josford chiri panyanga kuti tinzwewo mafungiro avo.
Tichipemberera chirongwa cheWorld HIV and AIDS Day, tinoona kuti Zimbabwe senyika taita zvinhu, tatora nhano dzakakura zvikuru dzinobatsira kudzivirira kutapurirana kwechirwere cheHIV neAIDS, uye zvakare kubatsira kuti avo vane chirwere cheHIV neAIDS vararame makore akawanda vachizongofawo nezvirwere zvinongouraya vamwe vanhu vasazourawa nedenda reHIV neAIDS.
Tichitarisa nhasi nemakore azuro, zvachinja ndezvipi?
Makore akudhara kuma90s kuma80s even kuma early 2000s vanhu vaifa zvikuru nedenda reHIV neAIDS, asi tinoti ukaonawo kufaa neHIV neAIDS maone ndiwo uri kuzviitisa, kusi kuti munyika muno mamusikwanisa kurapwa chirwere cheHIV neAIDS. Vazhinji vane chirwere cheHIV neAIDS vari kumuna mushonga ende vachipona vachirarama makore akawanda.
Iyo mishonga iyi iri kuwanikwa zvakadini?
Tinoti mishonga yeHIV neAIDS iri kuwanikwa zvakanyanya mumagovernment hospitals, iri kuwanikwa zvakare mumaprivate hospitals nemaclinic mafamasi edu. Kwese mishonga yeHIV iri kuwanikwa ende kumwe inotowanikwa pachena muzvipatara zvehurumende nekumakliniki ehurumende inowanikwa pachena pasina mari dzinobhadharwa kana panobhadharwa mari shoma shoma. Kumawo private tinoona kuti pamwewo kana ari mafirst line yatoti mafirst line drugs anopiwa munhu achangotanga kubatwa chirwere cheHIV pamwe anenge achitaura zvekuma10 kana 20 United States dollars, which is something iri mari yatinoti vanhu vazhinji vanokwanisa kuafoda.
Sachiremba, mukurudzirawo zvipi kuruzhinji rweZimbabwe?
Saka tinokurudzira kuti munhu wese ane chirwere cheHIV neAIDS ngaende pamushonga nekurumbidza akwanisa kubatsirikana, nekuti kunozi tiri kuona kuti senyika tiri panaya yatinoti 90-90-90, zvichireva kuti 90% yevanhu vese vane chirwere cheHIV neAIDS vakuziva kuti vanacho, 90% yevanhu vari kuziva kuti vanacho zvakare vapamushonga, ende 90% yevanhu vari pamushonga vasvika pastage yatoti vave virally suppressed, zvinoreva kuti kutapurira vamwe vanhu kwavo chirwere cheHIV chakwakushoma.
Avo vanga vari nyanzvi yezveutano vari chiremba kuchipatara cheChinoyi Mall Medical Center, Dr. Josford chiri panyanga vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Panguva iyo mari inodikanwa nemhuri kuti irarame zvakanaka pamwedzi wega wega ichiramba ichikwira zuva nezuva, Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi nemagariro dzinoti uwandu hwevanhu muZimbabwe vari kutadza kubuda muurombo huchakonzera matambudziko makuru kunyika. Nyanzvi mune zveupfumi hwokubudirira Dr. Eddie Mahembe vanoti vapfumi vari kuramba vachipfuma ukuwo varombo vachiramba vari varombo, vachiti izvi handizvo zvinofanira kuitika.
Ndinowirirana nemuono wandiri kuona weZimbabwe National Statistics Agency yatinoti ZimStat, vanoti ivo urombo muZimbabwe hunenge huri kuwedzera. Vanotaurawo venewsday vanotaurawo zvakafanana naizvozvo kuti urombo huri kuwedzera muZimbabwe. Vari kuona kuti pamari yaikwanisa kuchengeta vanhu mwedzi wapera nemari yavava kudaiko zvinezvi yawedzera. Zvinoreva kuti cost of living is increasing. Zvinobva zvazotaridza kuti vanhu vanotaridza kutambudzika vatinoti ivo vari varombo kana kuti vane yatinoti poverty nechirungu vari kuwanda. Zvinoonekwa and ndinowirirana nazvo. Ndo maonero aita kana uchimotarisavo kushayikwa kwemabasa, uchitarisazve nokudzura kwaakuita zvinhu muzvitoro, zvinongoratidza zvega kuti vapfumi vari kuramba vachipfuma, varombo vachiramba vari varombo, asi vamwe vanga vachizama kuda kubva muurombo vachida kuita uku upfumi vanenge vari kudzoka futi vachidonhazve vachidzokera muurombo.
Izvi zvinotiratidzei Dr. Mahembe?
Ndopanana kuti pari kunetsera zvinhu muZimbabwe iko zvinezvi kuti vashoma varombo vanokwanisa kuti vakashanda nesimba, vakakwanisa kuenda kuchikoro, vakakwanisa kuwana mabasa, vakakwanisa kuita chouviri kuti vabude muurombo. Saka ikono ndodambudziko rasangana neZimbabwe izvozvo kuti zvava kunetsa kubuda muurombo. Kare zvaiva nani kuti ukadzidza waibuda muurombo, ukawanawo mabasa riri nani waibuda muurombo, ukapromotwa pabasa waibuda muurombo. Iko zvinezvi kubuda muurombo hakuchaiti ukauri muZimbabwe. Waakutoti kana ivhiri paunotozama kuda kubuda wodonhera futi muurombo imomo.
Dr. Mahembe, imwe kambani huru World Economics inoongorora zveupfumi hwenyika zhinji inoti manhamba eongororo dzinoitwa nemapazi ehurumende muZimbabwe haafaniri kuvimbiwa nawo zvakanyanya. Munotii nazvo?
Asi chendinoona hangu ndechekuti ZimStat iyo iri kushandisa ZimDollar. Manje pakushandisa ZimDollar ndizonatso kuwirirana navo ipapo, nokuti ZimDollar harichanyanya kushandiswa. Pese petinofamba muchitenda muzvitoro kunyanyanya kuma flea market kunotenga vanhu vazhinji, hakusina munhu anyambotaura nenyaya yeZimDollar. Saka zvavari kutaura kuti urombo wawedzera havasi kutonatso kubata pane mwongo chaipo chaipo kana vachishandisa ZimDollar. Dei vanga vachishandisa US dollar vainatso kuzozviona kuti vazhinji havasina mari. Ndichishandisa zvavataura ivo veZimStat, vanoti ivo iko zvino munhu 1 ava kuda 115,000 kuti ararame pamwedzi. 115,000 tikaisa ma US dollar inenge iri kana kuti $20 pamwedzi. Manje vangani vanowana $20 pamwedzi kumaruwako? Vangani vanowana $20 pamwedzi kumatownship? Vangani vanoiwana? Ukazoitarisa zveiyoyo zvinenge zvakureva kuti unenge wakuidzosa kuti tikaiti $20 iyo pamwedzi, toiti munhu anokwanisa kurarama nemwedzi unenge une 30 days. 30 days zvinenge zvireva kuti munhu anofanga ane 66 cents. Saka 66 cents hurombo chaihwo chaihwo, nokuti katikada kuzoenzanisa nenyika dzese, World Bank inoti munhu amurombo anofanga achikwanisa kushandisa pazuva $1.25 kana kuti kana zvitova zvatonyanyisa vanoshandisa $1.95. Saka $1.95 kana takutarisira muworld mese ndonanzi murombo wewe vanonzi pazuva anokwanisa kushandisa $1.95.
Saka Dr. Mahembe, tingati manhamba eZim Statistics awa ane chokwadi here? Munoonei apa?
Zimbabwe tikashandisa zvataurwa National Statistics Office yedu iyi iri kuti munhu kuti anzi atori nani anenge ashandisa 66 cents. Na zvitarisirei zvokuti 66 cents muZimbabwe kana taka kutaridza nedzimwe nyika panenge pachidiwa $1.95 zvinobva zvanatso kuratidza zveshuwa kuti urombo muZimbabwe wanyanyisa. Ndozi hangu ndosaka vachaisa zimudhola vanenge vada kuzama kuda kuviga viga, asi chokwadi chirimbo chokuti urombo hwanyanyisa. Munhu murombo womuZimbabwe nomurombo wekune dzimwe nyika, murombo womuZimbabwe ava kusiririsa. Ndonyaya ndozvinova kuradzikwa nemafigures atiri kuona kuZimbabwe National Statistics Agency. Murombo womuZimbabwe ava kusiririsa, ende sezvandataura zvinonyanya kuzosiririsa chokuti varombo vacho hakusina nzira dzekuti varombo ava vakwanisike kuzvibatsira kuti vabude murombo.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi hwekubudirira, Dr. Eddie Mahembe vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tatadza kubata bazi reZim Statistics kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Imwe nyanzvi mune zvezvicherwa, vafarai makuhu vanoti mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekuyambira vemabhizimisi nemakambani ezvezvicherwa kuti vasaita zveuori anoratidza kuti vaMnangagwa havatori nyaya iyi neuremu hwainofanira kupiwa. Pakutanga kwesvondo rino, vaMnangagwa vakayambira mabhizimisi ava kuti hurumende ichashandisa mutemo zvakasimba pamakambani anoita zveuori. Vamaguhu vanoti deno vaMnangagwa vanofanira kurwisa uori pachena, kwete kuudza vanhu zvavanoziva kuti hurumende yavo haisi kuita.
President havafaniri kutaura seordinary citizen yekuti vanenge vachingokurudzira kana kuvhundusira vari kuita uori. Mining sector ndoya sector hombe muekonomi yeZimbabwe, nekuti hurumende ndokwa yakanyanya kudzokora kuti ndokunobva income. Nekuda kwaizvozvo ndokuri kuuyawo makoronyera akawanda vari kubira nyika. Saka mukatarisa nyika dzakaita seChina yatinoti ndoshamwari yedu yepedyo, vakadzidza kuti uori hunoparadza nyika, uori hunouraya vanhu macitizens nguva yavo isati yakwana. Uori hunotadzisa hurumende kuita service delivery, kugadzira migwagwa, kunyange kumareserva, kupa vanhu mvura yakachena, kucreata mafactory maindustry anopa vanhu mabasa. Zvese izvozvo zvinopinda musango kana uori hwanormal munyika. Saka nyika dzakaita seChina dzakaona kuti uori hunonetsa husi kungotaurirana kana kuvhundutsira, hunotoda action. Ukaita umbavha kana uori munyika yeChina vanokutongera kana rufu kana life in prison kana makore mazhinji mujeri.
Vamaguhu, sei mapa mufananidzo weChina?
Kuno kutivita mahumbe muchitarisa zvakaita sana Henrietta Squires kuti anobatwa red handed aine 6 kilograms of gold onzi anopiwa suspended sentence. So hatisati tatanga tichiri kuita zvatsuro nagudo. Kana takuda kunyatsa kuti takuda kuvaka Zimbabwe, vanhu vanofanira kutya kunyange kuchera maminerals vasina mapepa. Ndikutaura maforeigners akaita sekuChina vari kupinda muZimbabwe vachichera maminerals vasina mapepa kana pemiti yekuita zvinhu izvozvo munyika yedu.
Ava vanga vari mukuru wesangano reNatural Resources Governance, vaFarai Maguhu vari parunhare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiri pata vazimbi. Tachikumbirawo mauto edu ekuZimbabwe kuti dai matibatsirawo, dai mambatsirawo vana veZimbabwe. Mangaitawo bhora musango, maita bhora musango zvo tatambura. Vana vatitambudza vana Emmerson Mnangagwa, vatitambudza vana. Itai bhora musango, zvitori nani dzimwe nguva tingachinjawo upenyu. Katiri kuno kuJoni kuno upenyu hwakatooma.
Magadi. Takamba kutaura anafarae mara piramikira posha kutawa. Haridhiki, kwendo kuno haridhiki. Mazo jangara mbaga zanya, papa mauto ngara mbaga zanya. Haridhiki, kwendo kuno. Maka jaira kubba, upuwa so kubba mjiki. Kisha sokuba, nika isi tempura isi na mshongo wana ipira ni korera, haridhiki kwendo kuna. Tinoho yako, chawe yako yofarai marapira na sengezo wako chavangu, chawe yako.
Magadi, magadi pa Studio 7, urumendi ya duza hirukita, ukumana yesh, jobu sikala wendawasa mshunguru zekudara. Azo wakutala kuti, mesanpi efwane wa sina kusungwa na kuti mwoswa yene kasete ya wane kakoya jobu sikala ya waru kumusungire ya kawane kwa ndi ipi dawa musungure wakumana mdawa musungure wakumana mdawa sadara wakumana muna ane muru tukutonzi wakuru wadzi wazuzuzo kuti zizo waru teka yuja kwa nzisa mirishonga mnu mnyika
Imiwe Studio 7 kana mchiti ya tinapu atakarelekira saka muruku zwana kupi jokuti mutunga miriwe nyika Emerson Mnangagwa muruku zwana kupi munoziva kuti muZimbabwe mune kusawirirana. Other people are saying Mnangagwa is not a president, vamota anzi ndi president. But ima totora side already, matoti anzi ye mutungamiri wenyika president Mnangagwa. Muri kurasika ipapo. Ende nyaya iyi yakatowa nono akawanza, but munongoitiza, muzora same thing. Mnangagwa is not a president, mira ipa chokwadi. Mutungamiri ZANU-PF Emerson Mnangagwa, mutungamiri TCC Nelson Chamisa. Hapana president muZimbabwe, ndoti munzi muri fair, muri pakati nepakati.
Uyanozi kandisha ya weza anu uyu yeish. Nasa asangana na achu, asangana na Blessing Zulu hapo. Yeee, kwa kunguruma ruma. Ya wana wanunga chizu hito wachifungi zira utuwa kambara. Kasa kumbara chayiko hapana. Zinu zinguri pa ground, ziriku une kwa tumachana rungu hundu unga nyika mahara. Hapana kana chawaru kichira wano. Wanungura mbashikoti na mana mana machaina uyu. Nasa zonga zaka tora na hipo pepe. Hai, rambai baka daro Studio 7. Tukuti tinyase kunzuko, nikuona, paganda nkajiri kura ramana wae.
Makadiko pa studio hapo. Anyingi luda kufunza angu, kutiku kana haiko tiati jobs kala, ana moshu. Kwe umichaje wa kutuni chaje. Ndiye, please, wanwesan, budisirevo jobs kala. Kana anza ana mosha ana. Muda kumudiche eshesho. Panwe zanu please tipu disire yu jobu skala. Panwe zanu mune mwe wakaipa makaita seiko yu. Tuda kungu kubudzai panwe zanu kuti apana zwari singa shiki. Chimene chimwe chichengu bayacho. Chicha pera shurose shamuri kuiteri.
Ya Mazimbabwe. Makati kundi murambi wa jopeka. Mbo Mazimbabwe. Ana nafara. Shipana ngambuzi kwa kuti. Chukwe nga wazo manyiswa na iti. Ya nimuna matu wangu wakumana na ambu manyiswa. Chukwe nga tekamuza watu sati sila mnangabwa panyanga. Ano zoku manyiswa wana ya kasa wana wake mkabineti. Nesha mwari zake wano wake wano daye chukwe nga kandiyo gauripo. Sasara kumanyiswa, anu manyiswa aki, mire muonis, hile nino gore.
Ya Mazimbabwe, makati kundi murambi wa jopeka. Mbo Mazimbabwe, ana nafara, shipana ngambuzi kwa kuti, chukwe nga wazo manyiswa na iti, ya nimuna matu wangu wakumana na ambu manyiswa, chukwe nga...
Ijo zanga ziri pfungwa dzavamwe vatereri dzisine ine Studio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
America inoshoropodza zvakasimba North Korea nekusimudza kwaichitundumusere musere kana kuti Space Launch Vehicle SLV ichishandisa humizha wechizvino zvino unoshandiswa mukukanda zvombo zvemuchadenga ichityora zvisungo zveUnited Nations Security Council zvine chitsama. Vakadaro mumiriri weAmerica kuUnited Nations Ambassador Linda Thomas Greenfield. Zuva rakatevera racho Pyongyang yakakanda chimwe chombo chemuchadenga. Pamusoro pekukanda zvitundumusere musere zvitatu zverudzi rweSLV gore rino, North Korea yakanda zvombo zvemuchadenga makumi maviri nezvipfumbamwe kana kuti 29 kusanganisira zvina zverudzi rweICBM.
Vakati iye zvino chitundumusero musero cheNorth Korea chekusora nacho chinonzi chiri muchadenga. Ambassador Thomas Greenfield vakati Democratic People's Republic of Korea haisi kumbonyara kuedza kuvandudza urongwa hwezvombo zvayo zvenyuklia kuburikidza nekuedza umhizha hutsva ichityora zviri pachena zvisungo zveUnited Nations Security Council. Vakati kushaya hanya nekutyora mitemo kunoisa munjodzi vavakidzani veDemocratic People's Republic of Korea vese pamwe nenhengo dzose. Vakati North Korea iri kuzvidza masimba eSecurity Council vachiti nekupindura kwedu mukupedzisira kunoumba kuimbika kwedu, vakapika vachidaro Ambassador Thomas Greenfield. Asi nyika mbiri dzinove nhengo dzeSecurity Council, Russia neChina, dzakaramba kushoropodza kukandwa kwezvombo kune njodzi uku nezvimwe zvakafanana naizvozvi. Ambassador Thomas Greenfield vakati Russia iri kuwedzera ukama hwayo neDemocratic People's Republic of Korea munyaya dzechiuto, izvo zvakabuda mukutenda kwavaPutin vachiti zvinogona kubatsira DPRK kuvaka zvitundumuseremusere zvakawanda zvakafanana nechakasimudzwa svondo rapera. Vakati ruzivo rwavainarwo runoratidza kuti Democratic People's Republic of Korea yabatsira Russia nezvekushandisa muhondo pamwe nemabara zvinodarika chiuru chematura kana kuti containers zvichashandiswa mukutsigira Russia muhondo yayo yeutsinye neUkraine. Vakati vamwe vangu, toungana zvakadai zvakare kangani Russia neChina dzisati dzabatana nesu mukukurudzira kuti Democratic People's Republic of Korea isiye urongwa hwekugadzira zvombo zvinoparadza. America inoramba ichikurudzira kuti pave nenhaurirano neNorth Korea pasina zviga zvinonzi zvinofanirwa kutanga zvazadziswa. Vakati Democratic People's Republic of Korea inokwanisa kusarudza nguva nemusoro wenyaya, asi Democratic People's Republic of Korea inoda kuita sarudzo iyoyo. Vakaenderera mberi vachikurudzira Security Council kuti itaure zvakare ichikurudzira DPRK kuti isanyanye kutarisa nyaya yekuunganidza zvombo zvehondo, asi kuti itarisise mukuzadza mipanda yezvizvarwa izvo zviri kutambura nekuda kwekuoma zvakanyanya kweupfumi nekushaya kudya kunovaka muviri, yotambira rutsigiro rweUnited Nations kukurudzira Democratic People's Republic of Korea kuti ipinde munhaurirano nekuratidza kuzvipira mukuchengetedza runyararo nekugadzikana kwepasi rose nekusimbisa kudzivirira huwandu hwenyika dzine zvombo zvinoparadza.
Awo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende America maaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7 kuWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube neZuru vakaparura urongwa hwebhajeti regore rinouya remadhora emunyika anosvika 58.2 trillion. Nhasi Zimbabwe inobatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Imwe nyanzvi muupfumi hwekubudirira inoti zvava kugozha kuti varombo vabude muurombo. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiya muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Ndebele.